Nesuo tasanga na nemasho kwa iwayo isusu tinoti tinenge takava mirira kuno kuLondon tinezva tino chema nazvo kwavari zvikuru sei nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Saka tiri kuronga kuti tinge takavamirira tichitaridzira.
Kana muchiti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndedzipi chaidzo mungapa muenzaniso here ipapo?
Tingatotangira kugukura hundi chaiko kuma80s. Tozoti panguva yese panoita maelections pane vanhu vanopondwa, vanokuwadzwa, vanoita sei, vanosungwa. Kana taakutaura zvemazuva ano chaiwo chaiwo, tinoona kuti kune vanhu vakasungwa vakaita sana Job Scala ane mazuva anopfuura 230 akasungwa ari mujere asati pasiri kutaridza kuti mhosva yake inopera kutongwa rini. Totaura futi nezvevanhu vakapfurwa muguta reHarare nemumwe maguta kunana 2019 ne2018. Kozoti pane vanhu vanoedza kutaura vachichoropodza hurumende vana Hope Chingono veSau vanongosungwa nenyaya dzisina kodzero. Ndo zvinhu zvatiri kutaura tichiti vamunangagwa vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana.
Asika vamwe vanogona kuti komadi kuenda kumuzinda weZimbabwe nezvichemo zvenyu izvi pane kuratidzira.
Kumuzinda weZimbabwe tinogara tiriko, taitovako nechina chapfuura chine ichi musi wa16 March. Tinogara tiriko asi hazvina zvazviri kutadza kuti havasi kutiteerera. Ndosaka takuzotaridzira kutaridzira kuita kuti ruzhinji rwevanhu pasi rese vazive kuti kuZimbabwe kwakamira sei.
Ko iko kuhurumende yeBritain yacho muri kurongawo here kutaura navo?
Hongu zvinhu zviri mugwara izvozvo, tanga takangomirira kuti tinzwe kuti vamunangagwa vachakokwa here. Tichaita zvatakaita paCOP26 zvokuti tichanyorera hurumende yeBritain. Toedza futi kana kunguva ichibvuma tiite musangano navo, tovanyorera pasi zvichemo zvedu, zvinhu zvatinotarisa zvatinoti izvi ndo zvakashata zviri kuitwa navamunangagwa muZimbabwe.